Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina 29/10/2023 makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Ndiri kuhwawo kuti kune imwe decision yakada kufanana neiyoyo yabudawo kune mamwe masangano achigwira kodzero dzavanhu musame case iyoyo, asi iyoyo handisati ndava ndaigamuchira kuti ndione kuti yakamira sei.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu muSouth Africa rinoti zvakaturwa nedare reHigh Court muSouth Africa nezuro pamusoro pemagwaro eZimbabwe exemption permits zvinofadza, asi vachiti pachine basa rinofanirwa kuitwa.
Varambidza kuuya zvinenge zvaakuita sekuti vanhu ivavo zvavari kutaura kana kuti zvavari kunongedzera chinenge chiri chokwadi, nemunenge maakupomerwa mhosva yekuti muri kuvharidzira kuti musaonekwe uori vamunenge muchiita pasarudzo.
Hurumende inoti haisi kuzokoka nyika dzinoti dzakatotaura kare zvichabuda musarudzo dzichati wagore rino. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Gweta rinorwira kodzero dzevanhu richishanda riri muSouth Africa, Advocate Gabriel Shumba vanoti zvakaturwa nedare reHigh Court muSouth Africa nezuro pamusoro pemagwaro eZimbabwe exemption permits zvinofadza zvikuru, asi vachiti pachine basa rinofanirwa kuitwa. Dare reHigh Court muPretoria South Africa nezuro rakapa mutongo unorabidza gurukota rezvemukati menyika yeSouth Africa Aaron Motsoaledi pamwe nebazi ravo kusunga kuburitsa munyika iyi kana kuchengetedza zvitsvarwa zveZimbabwe zvine magwaro eZimbabwe exemption permits asisashande kusvika nyaya iyi yapera kunzwikwa kumatare. Masangano eHelen Suzman Foundation neKomsa eMusouth Africa akamirira zvizvarwa zveZimbabwe zvine magwaro eZimbabwe exemption permits akanga aguma kushanda, izvo zvakanga zvatarisana nekudzingwa munyika iyi. Tabata Advocate Shumba kuti vatitsanangurire zvisere zvakaturwa nedare reHigh Court nezvavazvinoreva kuzvizvarwa zveZimbabwe zvakasiyana-siyana.
Dare reHigh Court reSouth Africa razivisa mukesi yeHelen Suzman Foundation ndiyo ine decision yatinayo kuti kumisiwa kweZimbabwe exemption permit kwanga kusiri pamutemo. Saka naizvozvo hakuna munhu neZimbabwe exemption permit unofanira kusungwa kana kubudisiwa muSouth Africa. Munhu wese unenge achi unofanira kuva akagara zviri pamutemo. Asi radzosera chidzambe kuna Minister of Home Affairs kuti ngavadzokere vataurirane nemasangano anogwira kodzero dzavanhu yatingati civil society neZimbabwe exemption permit holders vacho vari paZimbabwe exemption permit nevanhuwo zvavo yatingati community or public at large kuti pamwaka gumi nemiviri iri kutevera kana kuti gore riri kutevera pabude mutsvakurudzo iyoyo kuti chii chingaitiwa panyaya yeZimbabwe exemption permit.
Ko hofisi yegurukota reSouth Africa rinoona nezvenyaya iyi vaAaron Motsoaledi inoti pane zvavati vataura here?
Minista vabudawo vachiti vachiri kumbodzeya zvataugwa nedare iri. Chechipiri chatingada kuzivisa vateereri ndochokuti minista vanogona kuita yatinoti appeal kana kuindisa nyaya kuSupreme Court of Appeal, asi vasati vasvika kuSupreme Court of Appeal vanoita imwe inoi application for leave to appeal. Izvo hazvo hazvina kunyanya kukosha uko, zvino chatongofanira kuziva ndechokuti vanogona kuindisa nyaya kudare riri pamusoro. Vanogonawo kuti handishaiti izvozvo, ndava kutenderana nezvataugwa nedare kureva kuti pava ne gore rose vari paZimbabwe exemption permit vachikwanisa kugara muno sokutaugwa kwaitwa nedare.
Vashumba, mibvunzo iri kunyanya kubvunzwa nevanhu ndeyekuti saka nyaya yekuapplya kurinyuwa kana kuti yema waivers kana kuti yatanga tichiti kuinda ku mainstream permits vanhu voramba vachiapplya here kana kuti vomira?
Izvo zviri musarudzo yemunhu umwe nomumwe oga oga, nokuti chikuru chatee tichifanira kutarira ipapo ndechokuti tichakamirira kudero hapana chaunoshayiwa kana kuti chingakanganisa kuti uapply. Kuapplya kune rubatsiro rwakunogona kuita kuti ukabudirira, let's say uri kuenda ku general work visa wa apply wapewa 5 years zako pakupezera wako wana permanent residence, nokuti kota haisati yataura nezve permanent residence. Saka unenge une protection yakadarika munhu ari pa ZEP asati a apply ba mainstream permits, nokuti ukamirira kuti zvichaobuda musarudzo dze consultation iyo yatachitaura yekuti minister vai vadzokere kuvanhu vavhunzi. Chinonetsa ndochokuti pakuotsva kurudza apa ma Zimbabwe exemption permit holders haasviki 200,000 uko zvino. Ko what civil society yakamirira maZimbabweans haina kuwanda zvokuodarika vachauya vachipawo pfungwa dzavo vari muSouth Africa. Saka unogona kuona kuti pakupedzisira zvichadzokera zvekuti ko hoi zvabuda musarudzo zvati ngazvichimisiwa kana kuti ngavapiwe gore rimwe kana kuti makore maviri, asi unoramba upenyu hwako hwamangwana husina kunyatsomira zvakanaka. Zvasiyana nomunhu unenge aapplyra general work visa akawana 5 years, abva pa 5 years izodzo aapplyra permanent residence. Saka zvinenge hazvo zviri kumunhu kutoita sei.
Senyanzvi munyaya yerudzi ugu, imi vashumba munofungei nezvabuda kubva kudare panyaya iyi? Pane zvimwe zvamuri kuwa here?
Tinofara zvikuru ne decision rabuda mukoti iri. Ndiri kuwawo kuti kune imwe decision yakada kufanana neiyoyo yabudawo kune mamwe masangano achigwira kodzero dzavanhu musame case iyoyo, asi iyoyo handisati ndava ndaigamuchira kuti ndione kuti yakamira sei.
Avo vanga vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu vari zvemukuru wesangano reZimbabwe Exiles Forum, Advocate Gabriel Shumba, vari parunhare kuSouth Africa neStudio 7. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakati hurumende yavo haisi kuzokoka nyika dzavakati dzakatotaura kare zvichabuda musarudzo dzichaitwa gore rino kuti dzizoongorora sarudzo, vachiti vachakoka chete nyika dzichada kuuya kuzoona kuti sarudzo dzichafambiswa sei. VaMnangagwa vakataura izvi pamusangano weMiners for Economic Development Convention wakaitirwa mumahofisi eZANU PF Convention Center muGweru neZuro. Vakati Zimbabwe ndeimwe yenyika dzine runyararo pasi rose, uye hapana nyika ingavadzidzisa nezveutongo hwekutsa ruzhinji hwavakarwira hwavanoti vachachengetedza. Mukusiya nezvenyaya iyi, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu kuti tinzwewo maonero avo.
Zvinogona kuratidza kuti sarudzo dzacho dzichange dzine makakatanwa akanyanya, nekuti kana dziri sarudzo dzinenge dzichiitwa mune zvakanaka, handioni paine dambudziko rekuti vanhu ivavo vanenge vachitaura zvisiri izvo kana kuti vanenge vari kutaura zvisati zvabuda vauye voratidzwa kuti zvimbo zvataita, vonyadziswa kuti zvamamuchitaura nezvataita maratidzwa kuti mangamuchitaura zvisiri izvo uye zvamusiri kuziva. Saka kuvarambidza kuuya zvinenge zvaakuita sekuti vanhu ivavo zvavari kutaura kana kuti zvavari kunongedzera chinenge chiri chokwadi, ende munenge maakupomerwa mhosva yekuti muri kuvharidzira kuti musaonekwe uori vamunenge muchiita pasarudzo. Saka ini ndofunga kuti kana dziri sarudzo dzakajeka, vanongodaidzwa vonzi uyai wouya votarisa kunyora magwaro avo todarika nyika yedu yopfuurira mberi.
Takanzwa vamunangagwa vachiti Zimbabwe ndeimwe yenyika dzine runyararo pasi rose. Munobvumirana nazvo here izvi?
Kusanzwisisa chinonzi runyararo kuti chii? Pane runyararo rwekuti vanhu vanenge vachifa vakanyarara. Semuenzaniso tina deputy headmistress akazviuraya mazuva apfuura achiti mari yandiri kutambira haisi kukwanisa kuti ienderane nezvandinoda kuti ndirarame nemhuri yangu. Svondo rino rapera iri pane mupurisa zvekare akazviuraya kuparire nyatwa achiti mari yandiri kutambira haisi kuita kuti ndive nechiremerera sababa wemhuri. Tine zvekare vanhu vakaita sevakwemapensioners edu vanorara mumadhorobha vachimirira kuti vapiwe mari imwe yacho isingatikwani kuti akwire bhazi kudzokera kumba. Vanhu ivavo vanogona kusawana mukana wekuti vataure zvinyuto zvavo zvikuru sei nenhau yekuti hakuna anoteerera. Kusaridzwa kwepfuti kana kusaona vanhu vachiita mhirizhonga hazvirevi kuti nyika inenge iine runyararo.
Totarisawo iwo musangano wezvicherwa wakaitwa nezuro, zvinhu zvamungataura pamusoro pavo?
Musangano waitika kugweru Minus for Economic Development unoratidza kuti nyika yedu yakananga kusiriko panhau yezvicherwa. Inoratidza kuti zvicherwa zvedu zvaakucherwa nevanhu vanenge vachitariswa kuti vabva mubato ripi, zvisinei nekuti vanhu ivavo havakodzeri kunge vachipinda mune zvekucherwa. Kana vari mubato riri kutonga, vanhu ivavo vanopiwa mukana. Saka zvicherwa inhaka yenyika, haisi nhaka yepolitical party. Mukaona makupa maclaim yekuchera zvicherwa zvenyu muchitarisa munhu kuti ane membership cards yepolitical party. Izvozvo ndozvinoita kuti nyika dzipedzisere dzaakuita sezvinoitika kunana Central African Republic kana kunana Democratic Republic of Congo. Zvinokonzera kusagadzikana munyika ende zvinokonzera kuti vanhu ivavo vamunenge muchipa maclaims asi vasingakodzeri vamwe vacho vanozopedzisira vamawarlord chaiwo nekuti vagara vasingafaniri kunge vari munzvimbo iyoyo in the first place. Saka idambudziko guru kana muchitaura pamusoro penyaya dzemining muchichera maminerals enyika asi muchinoita meeting iyoyo mumahofisi epolitical party. Zvinoreva kuti kunyange nyanzvi dzezvekuchera hadzikwanisi kupinda mumusangano iwoyo nekuti unongori musangano wezvematongerwo enyika.
Avo vanga vari mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Chirongwa chegore rega rega chaMandela Washington Fellowship for Young African Leaders chinoitwa nebazi rehurumende yeAmerica cheUnited States Government's Young African Leaders Initiative kana kuti YALI, icho chiri kuitwa pari zvino muAmerica, chinopa vechidiki mukana wekudzidza kuzvikoro nemakambani kana masangano akasiyana siyana. Studio 7 inotaura nevari muchirongwa ichi tichinzwa zvavari kuita nekwavakananga. Nhasi tina Youngerson Matete, mukuru wesangano reproject Vote 263, sangano rinodzidzisa vechidiki nyaya dzezvematongerwo enyika akanaka, kodzero dzevechidiki musarudzo uye kukurudzira vechidiki kuti vanyorese kuvhota. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naEvans Zininga navaMatete nezvechirongwa ichi.
Aiwa, handisati ndatama ndichiri mugari weZimbabwe, ndauya muno muzinda weAmerica munyaya dzezvidzidzo zvangu zveleadership iri tiri under Mandela Washington Fellowship inosanganisa vechidiki vese vari across muAfrica. kuwaunza kuwa Amerika mtuwazi zeneshe litashiki mwazira za kasira za wano sandawari wa mwazandawari msifiki treki ya nduwa ya nikushanda kiri ya nikushanda lewa mshikashu civic education wa wanigwaru mabisimusi wa wanigwaru mababisimusi so ndo chinomasa da fambira kwa Amerika chatiti muno for mawika nukwana mafika nukwana vita 6
Yanga soni chakaita kutati 2023 ndoda kuenda kuyali chi
sekutanga ndiche kuti inini semunhu anoshanda asikurudzira nyaya dzekutonga kwejekerere nenyaya dzekuti nyaya constitutionalism nyaya dzekutonga zvakanaka muzimbabwe takaonawo zvakakodzera kuti ndinge ndichifambawo ndichivawo kuno kuyali kuamerica ndichiona kuti vangu vanombotichawo see so that patinenge takurudzirawo nyaya dzekuti tinenge tine tinoti pachii experience from other countries. Kune dzimwe nyika vanozvitawo see and beyond that chitamutarisiro yedu ndeye kuti patinodzokera kumusha tinge tichikwanisawo kuapply maskills atadzidza kuno muzinda weamerica manyaya dzezvo kuti maelections ari patoti mafair and fair elections anoitwa sei and the role yemacitizens ndeye kuti tinge tichifa mafair and fair elections and beyond my elections kuti what is role inekaitwa namacitizens promote kuti democracy kana kutoka kwechekerere munyika mavo kupromota good governance culture yekurespecta mahuman rights culture yekucreate society that is corruptfree sazvo zvimwe zvezvimwe zvatino expecta kuti senge chitsitsa muno muzinda weamerica so ndichange ndichinoitawo implement kumusha tadzokera muna August going forward nemakore anenge achiteera nekutoda kuti tivakenyika yedu ivewo ikaino respect wa pasiresi. Zimbabwe inosikamwa zisinga iti. Paonongosikwa katani Zimbabwe people feel excited. But niyashu ndekuti yako zikamwa pati osikamwa kushakashata. Satikati katatu kira wakumusha. Tinge chino katisa mwini katipa mwishiti siwa na Zimbabwe.
Mumwe webe chidiki arimuchirongwa che Young African Leaders Initiative kana kuti YALI 2023. Yangason Matete Ariparunare ku Michigan State University na Evans Sininga we Studio 7. Chikwata cheZimbabwe Cricket chiri muBulawayo nhasi umo chiri kutarisirwa kutamba mitambo yacho yechipiri yeICC Cricket World Cup Qualifiers kana kuti Super 6 nechikwata cheOman. Mutambo uyu uchaitirwa muQueen's Sports Club nhasi. Mushure mumutambo uyu, Zimbabwe iri kutarisirwa kutamba neSri Lanka nemusi weShondo. Zvimwe zvikwata zvapinda muSuper 6 iNetherlands, West Indies neScotland. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMarvelous Mhlanganyahuye weStudio 7 nemuongorori wenhau dzemitambo ari muBulawayo musi wetu Hadebe.
Matimu ese apedza kutamba mitambo yavo yekutanga kumaqualifier aya ari kuitika kuno muno muZimbabwe. Kwanga kune magroup 2. Ime yanga iri kuHarare apo kwanga kune chikwata cheZimbabwe, Netherlands, West Indies, Nepal neUnited States of America. Kuzoti kuno kuBulawayo kwanga kune Sri Lanka, Scotland, Oman Island, yezve neUnited Arab Emirates. Saka zvirikuitika ndezve kuti pamagrupu maviri aya matimu matatu ekutanga pagroup ndoo anogona kuti ange achienda vanoti iSuper 6 vanenge vachienderera mberi kuSuper 6 kurakidza kuti kugroup A kwanga kune maChevrons Zimbabwe kunenge kuchienda Zimbabwe iyo Zimbabwe yakatamba mutambo 4 ikawina yese kuzoti kuchaendawo Netherlands Netherlands yakawina 2 kuzouya West Indies nayo yakawina 2. Kugroup B kunenge kuchienda Sri Lanka, Scotland neOman. Saka tiri kuona kuti matimu aya ari 6 ndo anenge achienda kuSuper 6. Vakuenda kuSuper 6 munoenda nemapoints enyu makawana kugroup renyu asi munonge muchidropa mapoints ematimu asina kukwanisa kuti ange achienda kuSuper 6.
Izvi zvinorevei?
Zvazvinoreva apa ndezvekuti fanikati katarisa mutambo weZimbabwe. Zimbabwe yakakunda Netherlands. Netherlands iripo mu Super 6 saka mapoints aya anoverengwa. Zimbabwe yakakundawo West Indies. Mapoints aya aripo saka inenge yakuenda ine 4 points. Asi mapoints enapal niwe United States nekuti matimu aya asi kuenda ku Super 6 ano dropa off kana magenda ku Super 6. Saka ndozvinoitika.
Pazvikwata zvese izvi matimu mangani ari kutarisirwa kuti akwanise kukunda kuenda ku World Cup?
Matimu achapedzira ari pamusoro ndo maviri ndo anenge achienda ku World Cup kuno joina madzime timu 8 dzatopinda ku World Cup parezvino. Saka Zimbabwe ichazotamba ne Sri Lanka, ichazotamba ne Scotland, ichazotamba futi ne Oman pa Super 6 up. Ozosanganisa nema points 4 vakatakura vachibva nawo ku Group A kuti vange vachiona kuti vanotamba sei. Saka tiona kuti parezvino vaita mushe iyo Zimbabwe kuti inge ichiwina mitambo yayo yese. Yezve izvi zvaita kuti vanhu vazhinji vange vachiuya kuzoona Zimbabwe ichitamba. Asi ichasangana ne Sri Lanka. Sri Lanka isati yamborowa. Yezve ichatamba ne Scotland. Scotland yakarowa kamwe chete ikawina 3 mitambo yavo, kuzoti Oman yakawina katu. Saka kune ka stiff competition karuguya pa Super 6, but tinotarisira kuti inge ichiita mushe. Mutambo wavo unenge uchinakidza chaizvo ndowe apo vachitamba ne Sri Lanka, nekuti Sri Lanka haisati yarowa. Ndozva takatarisira.
Muri kuona Zimbabwe ichibudirira here kuenderera mberi?
Sekuona kwangu Zimbabwe ne Sri Lanka zvinogona kuti zvinge zvichienderera mberi, asi kune chikwata che West Indies chinogara chinetsa. Kuzoti iyezve Netherlands ndeime team yatikati iri unpredictable, inogona kunge ichinetsa. Asi sekuona kwangu Zimbabwe ne Sri Lanka zvinogona kuti zvinge zvichienderera mberi.
Uyo anga ari muongorori wenhau dzemitambo muzi wetu Hadeve achitaura ari parunhare kuBulawayo naMarvelous Mutanga Nyauye weStudio 7.
Apo nyika yatarisana nesarudzo musi wa23 Nyamavhuvhu, Studio 7 ichange ichitaura nevari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika dzedare reparamende uye dzemakanzuru.
Kana muchida kunzwa nhau dzechokwadi, teererai Studio 7 nguva dza7 manheru uye 6 mangwanani. Endai paFacebook page yeVOA Shona kana muchida kunzwa nhau dzinenge dzichangoburwa uye kana muchidawo kupa pfungwa dzenyu panhau dzedu.
Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. MuChronicle mune nyaya pamusoro pemurume ane mudzimai wake vakabara vana vana gore rapera vari kukumbira rubatsiro mushure mokurwara kwevana ava. Avo vari muchipatara chekwekwe General Hospital. Baba vevana ava vamukotosi chineripi vanobatwa panhamba dzinoti 0719085717. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitorera mega zvamunofunga.
Ava Macmillan nava ndotaura kuti no vanga vakadhakwa pavakataura nyaya dzavo dzeGood Mafia idzo ndavaregera kunyepidzira kudzungaira. Kasi vanga vanwa kambwa here? Vanga vanwa guka? Vanotaura zvinhu zvakadaro izvi kuti vanga vakadhakwa. Ndavarege kuti tange takadzungaira akaisa maZimbabweans. Vaudzei kuti take vatsamwira. Rwendo runoro muchaona zvatichaita zvedu musi wa23 August. Mukomana ari kupinda.
Magadi vashamare Studio 7 muta address pazvb. Iva munangwa gwaruti kwai vada kusungisa vakaswerere kuti kwai vasadzoka munyika. Ivo pakaiva vapa vakadzoka vachirwa border jumping vachidzoswa nachiwenga. kuwenga na wachuwenga na masoja wachikuruwa kupuwa mkabe waka sungi suwanani kwenye kandia vele wa mungu nangagwa na imi mungu yosa na ukara pati gara hapa problem nyozo mwiti kandia uti mnanga mufuwa utikamba nile yake mdoda mzikuru hiti kapawa nangagwa pati gara hapa waka suwele levano kuna ngewane mosha zao bati itori vaccine ye na mkili doo vaccine ye zanu pies waka suwele la ngawado rova chako chako wa injekte chako chako kuto injekta kune mtsindo mtsindo vitori ipo
Studio 7 mahadina tulambota ora pamusoro pe patrioti bibiu iri kutaurwa yava munangagwa munohlaya rokuti kana maziwa mozo mozo rambira pachigaro nechisimba mfitira kuti vamwe vasataura ndini mozo vasungira mozo vakandisa mudziri kuti kuti mugosara muchigara pachigaro mogara kuchika pachigaro skarini nokuti vana vachakudi munozviziva kuti ZANU-PF hapana sina achaida chero uyu mhachai chaiyo chero huku chai chaiyo kana mombe kana mbudzi inotozva kuti hai izvi zvakadhakwa saka there is no need kuti muwedzere mutemo muchiziva kuti maziva sei kuti pachigaro mucharamba muripo kana kuti mushakunda mumpafa uri pachena vavo
emunaiosamurai estudio seva kurudziro yangu ndinayo ndeyekuti vanhu isu vavhoti dai zvaibvira neruzhinji rwedu tavhotera sokosii kuti tikwanise kukunda tisavhotera zvemapato zvidiki because amwe mapato anotoitwa nenhanikiro iripo bato riripo riri kutonga rezanupiefu saka vane vachitoti mana vanhu vapatsanuke vachienda kumamwe mapato saka isu vavhoti dai tati neuchenjeri ngativhoterei bato tinoona tiri mutihambudzi retikosi isu vavhoti tisitofanira kuti tizvifungirisi tivhoterei bato ratinoona kuti ndiro richatibatsira
ndokuti ndingabude igini yabude kumbopinda chamisa chamisa zvikaramba tinopinzawo mumwe inga akakabviswawo vamugabe wanhu kuchinzi ed ndo achagadzirisa zimbabwe asi zvakaramba naiye ngaabve kunopindawo chamisa chamisa zvakaramba tinopinza mumwe anenge chiti unokwanisa kwete kungoita zvokungoti yeye ed fea tivhoteri zekupefa hakuna zvakadaro hakuna mbuya iyoyo inovhotera zanupefu nyangwe nene muyuthi andizivhotere ZANU-PF hakuna izvozvo hakuna
dhini yochidhara yochidiki maonero angu pandakaiteereza ndava muregedza apinde munyika varegeza musunga akwipidzewo ambovadisturba mavhoti sezvakatakamboitwa takamboitwa mutungamiri wedu nakupe last election apo ndava musiye kasungira apinde uyo ndavarege kumusunga kuna purezidendi wedu chamisa topakurudziro simbiso musatye isu vechidiki tiri kukuvhoterai tinemi 2023 mukupinda mupariyamendi ndimi mukuisa shanduko muzimbabwe budiriro aiwa tako kudai nguva yenyu yasvika kana vakavawata sei varege vavawate vega unanakasukuveri vavo vachirwisana aiwa imi vakapinda ndimi mufana anoteerera nhepenyuro zvekudaro vanoziva nomutisanction chikoma chinobva ndipamachiwesi apo paurungwe chikurudzira vechidiki kuti ngativhotere mukomana apinde zvake tivona budiriro
makadii makadii vashamarari pastudio 7 ipapo ndine mashoko angu maviri andoda kuti ndisvitse kune magweta kana kuti varume vakamiririra zvizvarwa zvezimbabwe zviri musouth africa varume vanomirira kodzero dzavanhu vari munyika yesouth africa ndoda kuti varume sando dzenyu ndoda kuti ndikurudzire mhuri yezimbabwe iri musouth africa kunyange nekune dzimwe nzvimbo se vari kumiririrwa nevarume ava wemagweta anomira kodzero dzavanhu ava ndoda kuvatenda zvikuru ndokunonzi kudzidza ikoko kana kuti nyika ine vamiririri kana kuti ine vanhu vanoverengwa ndokunonzi kumiririrwa ikoko todakutendai zvikuru nebasa ramakaita mwari vakutungamirirei mwari vakuropafadzei ruzhinji rwenyika iri musouth africa ngatibatanei kutenda mhuri iyi nokuti vanhu vakashanda zvinoshamisa nezita rajesu kristu amen baba profeti chinokure maitai
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande, ndichiti mosera zvakanaka.